kutanga tunoda kuti matambudziko kunovoshe vakarasikirwa nehamani shamwari mutambudziko recycloni dai rakasangana naro dunhu remanikalendi munyika yezimbabwe vakarasikirwa neupenyu vazhinji vakawanikwa tine vamwe zvevazhinji vasati vawanikwa vakakuvara nevakashaika noti nematambudziko kwavari ndodzoka kunyaya yamataura vakandemiri kana dambudziko richiuya zvakaita sedambudziko irori harifoni sekufona kwamaita uku kuti ndaakuuya uye ndichauya ndine mutoo wakati kunyika dziri pasi rino dziri pamusorosoro dzakaita sana United States of America kwamuri ikoko ndokuna munotondera kuti yakasangana nedambudziko retyphoon yanga irimwe mhando yecycloni zvakare kana kuti mahurricane kukashaika vanhu vanodarika 65 panguva imwe chete asi tichitarisa pazvikwanisiro neupfumi nyika yeamerica inyika inozikanwa sekuva nyika ine upfumi husingaiti uye ine zvose zvinokwanisika kushandisika padambudziko rakaita seiroro asi tikatarisawo kunyika yezimbabwe tinoona kuti hurumende yedu inenge ichisangana nematambudziko akati wandei uyezve pazvikwanisiro ndo tikatinzi mathird world countries kana kuti nyika dzichiri kumashure munhau dzibudirire saka kukwanisa kwatingaita kupindira nedambudziko iroro kunotisiyanei nenyika dziri pamusoro asi tinoona kuti even chero kuamerica kwacho vakatoshaikirwavo nevanhu vanodarika 65 panguva imwe chete asi havana kuti vatirambo vazodai kana kuti hurumende yavatirambo vazodaiwo chandinofarira vana vekuamerica ndicho kuti kana vasangana nedambudziko rakaita seiroro vanobatana vari pamwe chete vomboisa padivi zvokutoropodzana kana kuti ngana wazodai kana kuti ngana wazodai uye tikatarisa muno munyika yezimbabwe mashoko iwayo ari kunyanya kubva kune vamapakati vanopikisa vanofunga kuti dambudziko rakasanganika nemhuri yezimbabwe munzvimbo yemanikaland nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza dzinosukuna namasvingo idambudziko raisangana nezanupf kana kuti raifanira kuonekwa nehurumende yezanupf chete tikamboisa zvomatongerwo enyika padivi tombotarisana nedambudziko ndinoona zviri zvinhu zvinoita kuti nyika yedu yenitembere
vamaguu munoti
hapana munhu ari kushora hurumende kuti ndo yakakonzeresa dutu rakaparadza vanhu vazvo asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti cyclone idai yakataurwa about 10 days before ichibva kumozambique number one number two payakatanga kudistroya kumozambique zvanga zvichitotaurwa kuti iri kunanga kuzimbabwe ende ichaaffecta masouthern districts emanikaland now ndo pane mubvunzo mukuru kuti hurumende yakaitei payakanzwa kuti tsaona iyi iri kuuya kuzimbabwe hapana kana dhora rimwe chete rakaspendwa nehurumende yezimbabwe kuita yatinoti disaster preparedness yekugadzirira dambudziko riri kuuya hatina kuona vanhu vachiitwa evacuate nekuti pane dzimwe nzvimbo dzaitozivikanwa kuti dutu rakadaro rikauya rinoparadza chepiri dambudziko racho rauya taakuchitarisa zvekare kuti hurumende iri kuitei pari zvino response yavo haisi kuratidza kuti vari kutora problemu seproblemu hombe nezuro vamunangagwa vanga vari kuchimanimani vakatadza kana kutaura kuti mari yavakaita set apart sehurumende imariyi
vamugwadi
mashoko akadai anokatyamadzi achibva kuna vamaguhu vanova mugari wenzvimbo wemanikaland kunova kwandinobvawo chekutanga chandinongoda kungopindura havo pane mashoko avari kutaura pane vamunangagwa ndisiri kuda kutisvinda kana kuti kusapota sematauriro avanoita tinoziva hedu kuti vamaguhu vanobva kuzvipuka zvakadaro zvisingafariri vamunangagwa zvinowanikwa asi haisiyo sizeni yacho kana kuti sandiyo nguva yacho yekuitaura izvozvo kana yekutarisa kunge vamunangagwa kana kuti ndindana pavari kutaura nhau yekuti vamunangagwa vakangotaura kuti takaunganidza mari yakati kuti asi havana kutipa kuti zvigara kati vamaguhu vamunangagwa vakataura nezuro vakati nguva yekunyeperana kana tasangana kune dambudziko rakadaiwo haisva ngaigare pasi nyaya iripo ndeyekuti tichaudzana chokwadi zvinokwanisa hurumende nezvaisingakwanisi nezvinokwanisawo vanhu vacho vakasangana nedambudziko iri navamwe vatingati mavhorotiyazi vanoda kubatsira vose tinoisa musoro pamwe chete
vamaguru ko masangano akazvimirira zvivo zvamuri kuita muzimbabwe tanzwa divi rehurumende
masangano akazvimirira ari kuunganidza mari tiri kuita madonation vanhu vari kuisa mbatya dzavo vanhu vari kuita zvinhu zvakawandisa ndingati inini mazimbabweans they have done more than hurumende yezimbabwe kubatsira vanhu vakuchimanimani tiri kuedza nepatinogona napo but isusu hatirisivhi tax kubva kunyika hurumende ndoiri kurisivha tax ndo yatinointrusta with everything mari iyoyo basa racho haisi kukwidza ndege vamunangagwa nekazinenge vachitenderera pasi re